Kevin Oliver. Kumachonga, last time nakabusa ba Studio 7. Yote handi wanmuru ngaru kanga waya, ningilaru grab makumbi mnumu. Parezi no zindurara mota ba Seke South, Minute Hill.
Chii chasitza kuti mge mchi rara moto kari pa muru kurara ipapu?
Ndirare mota nyeo tinembo grab makumbi. Sivamwe, laindishora. Wandishora udaru na drama kombi nisinga badarwe ndaisha mari utinika geimba ne mari imba sala mari rent ndaisha yao utana zotara ni wangu wana makanika kuti wandipo mota pekurara pekutanga waimbo ndipa uti waimbo ndipa madola dola jeskaf manero ega ega asi gorino ubau January.
Vakawanda mkoma Kevin wanda kuzwa kuti makashika sei kuti munge muchigara kushitungwizana kuti vazhinji havatarisire kuti murungu anga awanikwa kushitungwiza achinzi ari kugara achisvika pakurara mumotokari.
Ndajonga makabaza nengonzo iyoyo nipa ndakashakirwa nemhuri yangu baba namai ndakamboshanda kusitovharare fine ambulance ndiri driver ndiri emergent medical technician. Nipana hazi wanao license yangu ndakura mchildren's home ndasika age of 18 years ndakarao St. Joseph's also boys nipana hazi jena sito varele fana ambulance pahazi ngo broko zimezezezi nanatanga udrive makombi. Na unaoba sema kombi siku chitungwiza siku wani mpita elo nipanazo gara mchitungwiza imamu.
Amuna dzimwe hama ereza muno gona kugara nadzo dzichikuchengetai.
Pare zvino zvandina baba namai vangu vakashane tsaona ndine makore 12. Then baba mkuru wangu I think that video kana makaona pano parishi mpadumbo yangu makaiona ndakabvuze ne baba mkuru wangu mkoma wa baba.
Saka iwo vana baba mkuru varipi kuti vange vachikubatsirai?
Baba mkuru wangu vakashaya old age.
Imi mkoma Kevin hamuna kumbobvirawo maroora here muchitowo mhuri yenyu?
Vajonga ndakaroora kwamutatawa uzumba maramba fungwe ndakaroora mutema mukadzi mutema ndakaita vana 2 makarati ainzi Michelle na Rachel. Pandaigara unyatsime madhamu wangu angari ticha vana vangu vangari vana presidential scholarship 2013 ya president Gabriel Robert Mugabe kunya hode mission kimanani vakazotaradzwa nemvura yesaduni dai nhasi vajonga ndichine ronda mudzimaine vana vafa nesaduni dai hongu asi vajonga hapana kana communication ndakapiwa kati vasako ndakataura navo but hapana.
Kune social welfare inobatsirawo vanotambura kwete nekuti muri murungu asi kuti mubatsirwe semwana weZimbabwe ari kutambura mati mamboendawo here iko?
Tine social welfare wedu yemuchitungwiza pamakona panhambo atakwa nematsotsi hongu vakandipa inonzi assisted medical treatment order.
Saka imi rubatsiro rwamungada nderupi mukoma Kevin?
Vajonga rubatsiro wenu daoka ida accommodation then jini yangu yeuti ndoda umutsawo fast food takeaway kana kuti chii ndate kurara imba yangu kuti ndokwanisa kurenga usamwe bozi pekurara yangu majonga ka zvinorema pane mosquito vari kutonora pakudidi.
Ko basa ramungade kuti muwaniswewo kana pane vanogona kukuwanirai basa?
Zvendogona kudhiraivha fast food takeaway mechanic nozod chana then IT computer administration security